Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chokutanga chokuti ndopokutanga Sadhaki kubva 1980. Sadhaki peinonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka.
Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe.
Zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kutevera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba.
Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba ichikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi chipiri, sangano reSADC richaita musangano mukuru kana kuti extraordinary summit wevatungamiri venyika nevakuru vehurumende venyika dzemuSADC kukurukura pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu, idzo dzakashorwa nenyika zhinji pamwe nemasangano akazvimirira kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC pachayo kuzoona sarudzo idzi dzichiitwa. Musangano uyu waifanirwa kuitwa svondo rapera asi ukazonzi uchaitwa nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nenyika zhinji vose vakamirira kunzwa zvichabuda mumusangano uyu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inotererwa zvikuru panyaya iyi sezvo akakarike kutanga SADC ichipindira munyaya yeZimbabwe kubva pakuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe muna 1980. Dr. Mahembe vanoti vanofunga kuti SADC ichashedza musangano pakati pemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chekuita nenyaya iyi.
Maonero angu zvangu musangano uyu uri kuitwa neSADC uchava uyo unotaura nenyaya dzeZimbabwe kuburikidza nemaelections emuZimbabwe anonzi haana kuitwa zvakanaka, inyaya yakakosha chaizvo pamuZimbabwe, SADC chaiyo nenyika dzakatumira vanhu kuzoongorora sarudzo. Chokutanga chokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC peinonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka. Tinoona zvekuti even AU rumbaranzwa wenyika dzeAfrica yakatiwo hazvina kumira zvakanaka. EU yakaita zvakadaro, nevamwe vakabva kuAmerica vakaita zvakadaro, asi SADC yakanyanya kukoshesesa nokuti ndiyo inotererwa nenyika dzese nezvinoitika kumunyika dzemuchamhembe cheAfrica muno muSADC munomu. Saka ndinoona sekuti even mapato emuZimbabwe anoita ZANUPF, TCCC nevamwe vakanatsokuta nzeve dzavo, vakateya nzeve kunzwa kuti SADC ichati chino.
Dr. Mahembe, sokuona kwenyu munofunga kuti SADC yave kugona kana kukwanisa kutsiura imwe nhengo yayo here? Ine simba here SADC rekuita izvi?
SADC peiri papapa ine simba rokuti zvainenge yataura zvinotererwa. Tinoona zvakamboitika muna 2008 pavakati veSADC ivo sarudzo dzaitwa hazina kumira zvakanaka, vakabva vatuma vamumbeki ende vamumbeki vakagadza vanhu vanga vachipikwidzana pasi vanova vatsvangirana vamugabe vakati ngatitaurirane, pakazouya kuti mubatanidzwa wakazoitwa watinoti iyo GNU. Saka izo zivo, zaka kosha nukuti papaye, vasha zosangana ipapapa, pane zijato taoro kuti, maonera edu murukuti, sarozozo muzimbabu musuwa 23 August 2023 azinajua wakanaka. Saka chii chifuwa kituwa. Vamanoti, pangekura kuti pangeko mbadanizwa, vamanoti, vangekura kuti ayonoti National Transitional Authority, vamanokura kuti vanoti vashita rizan.
Muno tarisirei kubva kumusangano wanhasi uyu Dr. Mahembe, muno zvona sei?
Ini maonero angu ndeyekuti handifungi kuti vachati any of those three. Vanogona kuti ngatichiti vanhu veZimbabwe vanova veCCC, vanova veZANPF nevamwe vatinoti makey stakeholders. Chigarai pasi. Ii sadaki ndokuda kutuma umwe vanoti facilitator achaita kuti nhaurirano dzavo dzisangane. Honzi imimi sevanhu veZimbabwe chigarai pasi muti toita sei. Asi kungodaro chete zvinenge zvatoreva kuti vanenge vachiti hurumende iri kutonga yamunangagwa hatisi kuirecognize. Hatisi kuiona sekuti yakabuda musarudzo zvakanaka. Saka sakatokosha ndechekuti musangano uyoyo ukangoti chete tauriranai zvinenge zvatovhura mukana wakakura. Vanhu veZimbabwe kuti vachitanga kuti vachitaurirana kuti saka kana sarudzo idzo dzina kuitwa zvakanaka, chii chetingaita? Zvinangobuda, vamwe vanoti toda kuti tiite hurumende yobatanidzwa, vamwe vanoti tadi kuti tiwane yatoti National Transitional Authority inombotanga yambobata masimba, zvimwe zvichitauriranwa mareforms achigadziriswa, kana kuti zvinenge zvangobuda izvo. Asi maonero angu hazviiti kuti SADC iudze Zimbabwe kuti idai, idai, idai.
Dr. Mahembe, veruzhinji vane chekuita nenyaya iyi here, kana kuti ndezvevakuru vemapato ezvematongero enyika?
Isu sevana veZimbabwe ngatisapeta maoko tichingoti takamirira SADC. Pane zvimwewo zvitinokwanisa kuita, zvakaita kuti kana pakaona kuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa tinogona kuratidzira, kana pakaona sekuti izvo zviri kuitwa zvekuti mukuru wemabuto anonzi ava iye weparty iri kutonga yeZANPF, tinogona kunyorera even SADC dzacho kana kuratidza kuti hatiri kufara nazvo, nekuti mazivire ndinoita hakuna freedom inongopuwa vanhu kuti munongonzi mava free. Munotofanira imimi pachenyu kuti izvi hatizvidi, izvi tinozvida. Panokwanisa kuitopana mukana wokuratidzira vanhu vachiratidzira zvichiratidzawo kuti zviri kuitwa hamusi kuwirirana nazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira, vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa dzikatopfuura.
ZANUPF tinoziva kuti chikamu chemaelection chakatouya chikatopfuura, uyezve hatina chakaipa chatinotarisira kuti chikurukurwe kuSADC. Uyezve tinongozivisa kuti SADC haitipi mutemo, asi sedzimwe nyika dzatakakomberedzana nadzo vanogarawo pasi vachitaurawo mafungiro avo, vachitiudza, tichitorawo zvinotivaka, tichiona kuti chatinotora ndechipi. Asi kana zviri zvemaelection, inhau yakatopfuura kwati seZANUPF musangano uri kugarwa hawo, asi isita kutofamba mberi nepurogiramu yekudhevelopa nyika.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gwaro rakabudiswa nesangano rinozivisa nezvenzara reFamine Early Warning Systems Network County FuseNet rinoti kudhura kwechikafu muZimbabwe kwava kukonzera kutya munyika, sezvo chikamu chikuru kubva pamari yemihoro chichienda mukutenga zvekudya, richiti mitengo yezvekudya icharamba ichikwira. Ongororo iyi yakaitwa neFuseNet ichishandisa mari yakabva kuWorld Food Programme, Catholic Relief Services pamwe neIndaba Agricultural Policy Research Institute. Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vanoti zviri mugwaro iri hazvifadzi, vachiti dambudziko iri rakatarisanawo nedzimwe nyika kuchamhembe kweAfrica. Tabata vaMatonga kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri kutaurwa neFuseNet maererano nekusagadzikana munyaya dzezvekudya kuchamhembe kweAfrica inyaya inovhundutsa zvikuru,
nepamusana pekuti zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kutera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Izvi zvinorevei kuna Saimba kana kumhuri Reverend Matonga?
Zvazvinoreva izvi zvinoreva kuti mhuri haichakwanisa kutenga chikafu chayaifanira kunge chichitenga pamari yayaimbotenga nacho mugore rakadarika kana kuti panguva yakadarika, kureva kuti inflation yaienda kunodzikisa simba remari yedu yekuti tigone kuzvitengera. Chingade kuti chizikanwe nevateereri vedu ndechekuti mugwaro refusenet riri kuratidza kuti dambudziko iri handi reZimbabwe chete asi riri kubata nyika dzose dzekuchamhembe kuAfrica dzinosanganisira vana South Africa, Zambia, Malawi na Mozambique. Kuchange kuine dambudziko rimwe chete iroro. Zvinoreva kuti vanhu vanenge vasisina buying power yakanaka yekuti vatenge magroceries. Ende tichiziva kuti magroceries sezviri kubuda mugwaro iroro ndiwo anodya mari inotambirwa nemunhu ingasvike zvikamu 70% mwedzi wega wega. Kureva kuti pamari yatinotambira tinospenda mari yakawanda pane zvekudya, pane zvimwe zvose zvinhu zvingadiwa nemunhu muupenyu. Zvino izvozvo zvekudya izvozvo ndo zvisisachatengeke.
Reverend Matonga, senyanzvi mune zvechikafu zvabuda mugwaro refuse net iri zvinobata vanhu muZimbabwe zvakadini uye nenzira ipi?
Zvinotambudza nepamusana pekuti tiri kutaura kune vanhu vanoshanda. Zvino zvakadii kune vasingasenze? Nekuti kune vanhu vakawandisa vacho vasina salari yavanotarisira kupera kwemwedzi wega wega. Ivavavo vamwe vacho ndo vanenge vachinzi ari kurarama ne less than a dollar per day, mari yaanogona kubata muruoko rwake. Saka zvazviri kungoreva wawande zviri kutitaurira kuti tiri kusangana zvekare nedambudziko renzara yakati simbei. Nzara iyi inogona kusiyana nenzara yatakaita mumashure kuna 2008 yekunge muzvitoro musina zvinhu. Tinogona kuchiita nzara yekutarisa zvinhu zvirimo muzvitoro isusu tisina mari yekuzvitenga zvinhu zvacho. Asi izvozvo zvinoitika kwenguva pfupi nekutiwo vanhu vakanga vasingagone kutenga zvinhu zvinoenda kunoafekta kufactory. Zvinhu kana zvisingatengwe zvinoreva kuti hapana reason yekuti tigadzire zvimwe, izvo zvimwe zvisati zvakazara mumasherufu. Saka zvinozoenda zvonoafekta industry yotadza kuprodusa. Zvikanga zvadaro kureva kuti economy yaakuondomoka, ndokuondomoka kunoita maeconomies. Topedzisira hatisisina industry, hatisisina retail. Saka anenge vava zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndo maonere angu vahwande.
Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzora mwoyo vakati Zimbabwe ichashandisa dhora rekuAmerica nedhora remunyika kusvika muna 2030, havaoni sekuti izvi zvichabetsera veruzhinji nekukurumidza sezvo mitengo yezvinhu kunyanya zvokudya ichiramba ichikwira zuva nezuva.
Kubvumidzwa naPresident Mnangagwa kuti US dollar ringe richishandiswa muZimbabwe kusvika 2030 inyaya hombe iyoyi takatarisa muufumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti kana ivo President Mnangagwa chaivo vaitombotaura maelection asati asvika kuti Zimbabwe dhora rinofanira kunge richishandiswa muZimbabwe nokuti hakuna nyika yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika. Ndo chokwadi ichocho, hatizivi kuti ike zvine zvii zvavazoona kuti vachibvumidza US dhora kuti ringe richishanda kusvika 2030. Asi mavonero andinoitai ndokuti vavona kuti zvirongwa zvose zvoufumi hweZimbabwe zvaiiswa nehurumende nana vamutuli nana wamangu ngao guru zempenguko azina kunge zashanda saka apana chingange chichinge chichavanzika nokuti tinoona isu kuti zvirongwa zvakawanda ainzi mamesha ayaya mabhizimusi ngaachinje US dollar neZimbabwe dollar nemari yakati hapana waitevera kukavuya magold coin ainzi a ndo achamutsa nokusimbisa Zimbabwe dollar hakuna chakashanda nazvino ma e-gold token aizenge achiiswa pamakombiuta apa achinzi ndo achamutsa nokusimbisa Zimbabwe dollar hazvina kushanda.
Professor Masocha, sokuona kwenyu chii chakonzera kuti hurumende itore danho iri? Ine gwara rekugadzirisa zvinhu zvose izvi here?
Zuro ndizuro pano takanzova mutuli vachitaura kuti havachazivivo kuti chinoita kuti musikamutema unge uchingovapo nguva dzose ivo vaisa zvirongwa zvavo zvose zvavanofunga zvinoshanda chinyi ndokuratidza kukanda maoko mudega okukonewa kuti ndazvitadza. Saka ndio zvandiona chingogona kunge chiricho chikonzero chikuru chaita kuti vavone kuti Zimbabwe ndora haringadzosuike zvino namamiriro azvakaita nokuti harina chinorisimbisa. Mimwe mitemo yavaiisa kureserve bank uko yakatadza kusimbisa Zimbabwe ndora. Hakuchina chimwe chandichavona chichingakwanisa kusimbisa Zimbabwe ndora kwamakore mashanu ari kutevera zvavone kwavo nehurumende ikabva yazviti ngatichimboshandisa Zimbabwe US dollar. Asi kunaka kwazvo kwokushandisa Zimbabwe dollar kuna paviri.
Profesa, tiudzevo maonero maviri amuri kutaura awa.
Kandingatini mavonerwo azvo navanhu kuna paviri vanga vachiwana vanozviwana vacharamba vachiwana mari ye US dollar mune zvavanenge vachitanga vamabhizimusi mumabasa isingarambi ichiruza kusimba kwayo wanga achishaya uchawedzera kushayiwa nokuti hazvirevi kuti kushandiswa kweUS dollar iri kusvika 2030 richange richipuwa mahara. Hazvirevi kuti zvinhu zvichangonakira vanhu nokuti tazenge taakushandisa mari inotsvagwa nomunhu wese aiwa. Izvi zvinhu zvichaomesera ruzhinji rweZimbabwe izvi. Vagara vanga vasingatowani mari iyi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDe Vries University muzvinafundo Elliot Masocha. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzimlife.com, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vari kushora zvikuru mushure mekutenga imba inoita zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US $500,000 munzvimbo yeHighlands muHarare. Vamwe vanoti vaKirchmann chizvarwa cheGermany vanga vachifanirwa kutora danho iri pavanopedza basa ravo muZimbabwe. MuNewsday, chirwere chekolera chinonzi chiri kupararira zvikuru zvichinzi vanhu zviuru zvishanu vane chirwere ichi uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi maviri vanonzi vafa nechirwere ichi. MuNewsday makare sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoita zana nemakumi mashanu vanofanirwa kutsvakirwa pekugara patsva kure nepavari kugara pamusoro pekurohwa, kubvutwa, kutsakatiswa nekutochwa kwavari kuitwa kubva zvapera sarudzo. Hurumende inoti kutanga gore rinouya muswa 1 ndira 2024 ichange yava kubhadharisa marents panzvimbo dzayo dzose ichienzanisa neuremi hwedhora rekuAmerica. Mubati wehomwe webato rezanu PF vaPatrick Chinamasa vanoti deno vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari vapenyu vairumbidza sengeso chavangu semurume chaiye kana kuti indoda sivili. VaChinamasa vanofara nezviri kuitwa nachavangu kubato reTCC. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
kubvuma kushandiswa nezanupf kuti masankisheni hakuna sankisheni riripo ivo mazanupf ndo masankisheni acho hakuna sankisheni rokunda zanupf kana musingazivi navevo sankisheni hakuna sankisheni hombe rinokunda rinonzi zanupf zanupf ndo sankisheni rauraya nyika muzimbabwe sakora ndiudziwa nhema kuti masankisheni ivo ndo masankisheni vane zanupf ivo ndo masankisheni mahombe achona avauraya nyika musada kuti vane zanupf muchitwa masankisheni ndiwo masankisheni acho emauraya nyika ino
uyu ari kutaura achiti hanzei chamisa yakundi kana wanza bhaibheri dhibheta kuti vasei kana uchitengwa nezano ziva zvauri kuita ziva zvauri kuita ikoko tinyararira pauna nyaya uri kutengwa nezano iwe kutaura zvokupenga izvi zvinenge munogara pasi nechizano chako chamisa tori bhoi ndari kuita zvinhu zviri raiti ende tinotomunzwisisa imi munongotaura muchingofamba kunge vanhu vari kunonga zvigubhu hamuna kana nyaya yamunonzwisisa chiri denda nekuru oda tisere tichiitirwa zvisina nebasa rase nei
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy. Wawe, 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 wawe. Aba wakasinga mukomana zvoita chete ndimurambe pajobhe ipapa ivaboi vaboi mwana wamai
Hello Studio 7. Ini ndinangotaurawo nekuti ndinorwadziwa nenyika yezimbabwe muno muzimbabwe tine maresources anokwanisa kusvika 67 but ari kupera tinotwa nemachina ivo vezanupf vakangodzura meso vakatarisa nyika ino inotirwadza vanoti vakatora nyika ineropa saka isu tiri kuripiswa ngozi here zvatiri kuiswa nenyika ino vana vezimbabwe ngatisunurii hatingakundwi nemhondi dzezanupf izvozvi vana chiwinga madhara ngavainde vanogara kumusha tanzwa nenhamo ngatibetserei tikwanise kumukira hurumende vanhu vezimbabwe tinorwadziwa chaizvo namo tisu tinoionai vakagara zvakanaka
musoro wepamusoro wemukoma tanonoka nokuchingamidzai pastudio 7 apo tizi kuti tingaita sei vanhu vezimbabwe izvezve mukatarisa valerio kureva kuti military yose belongs to ZANU-PF so kureva kuti munyika ukatowadza one party state military ndeyezanu police ndeyezanu mwari wee todiko todini vachamisa hongu muri kuedza asi marwa nezvikara potoda kutoti vanhu tibati mubatira pamwe ivo vana ramaposa ndee vari vamwe vasiyana nezvokupindira mukati mezimbabwe kana vasingazivi kugadzirisa ndimutongi gava werudzi yasingagoni kugadzirisa unofanira kuita maenzaniso ndatenda hangu
pastudio 7 munofara here munofara here mose wana jonga wese washamarari pastudio 7 wana blessing zuru wana tananoka kahwande ini ndinoshungudzika sereki nevanhu vanoshora vachamisa ndinotambudzika chaizvo nevanhu vanoshora vachamisa handizivi kuti vanoda kuti vachamisa vaite sei zvauri kutoita zvakatokwana zvavakatoita zvauri kutoita izvozvi zvinotozvitenda chaizvo zvauri kuita saka vanhu musarambe muchimushora zvakanyanya zvamuri kuita izvo munoda kuti aite sei ivi muchiona kuti munangagwa akaita kutsikirira vanhu vese vana maraba vari anda munangagwa mapurisa anda munangagwa masoja anda munangagwa saka munomuda kuti aite sei tasamone mukuru wemasoja abva agadzwa pamamanji kuti aite ashande muofisi mumaofisi muzanupf tikashandire muzanupf saka imi munoda kuti aite sei regai zvakadaro muone zvichaswanyana zvega zvega masoja nana munangagwa zvisina chiwenga regai zviswanyane zvega zvega imomomo muchaona kufamba kwenguva kuti chii chaitika imomomo iye mukuru wemasoja akasangwarira pa maimanji ari kuswanyiwa mirai muone
muri iona sei nyaya yamunangagwa naramaposa tiri kuurayirwe nyika yesouth africa purezidendi wesouth africa ndewaifana kudai chiyananisa nyika yedu yezimbabwe chamisa namunangagwa but kuripo pakutiurayire nyika yedu purezidendi but unouye chiti inini budai munyika mangu vana vake vanoderwa apa panofanira kufaitwa kuti tisabude muno nekuti isu takaurayirwe nyika yedu napurezidendi wemusouth africa
inzwai kava namukoma tanonoka wande mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo vanhu vezimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuzimbabwe ari pasi pezanupf mauto emuzimbabwe akatepichwa tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anenge kunopinda chigaro zanupf iko zvino tarisai general Valerius Banda akuenda kuita member ya ZANU-PF saka mauto achona achiri mauto ewanhu kana kuti nyika iyi amauto ya ZANU-PF saka vachienda kunorova vanhu kufa vanhu mapurisa acho chaiwo chaiwo akabuda chipurisa tarisai uyu akari mutauri wemapurisa uyu apa panguva yamuyani yachibuda iko zvinezvi imemba yezanupf mupresident so zvinhu zvacho zvinhu zvinotonetsa kuti muzvinzwisise zvinhu zvese zanupf iri kutora kuita zvakamboitika kupi kuti chiuto chinoita chebato maita yenyu mazviita baba chinokure
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga reWorld Bank rinoti mutengo wemafuta unogona kukwira zvakanyanya kana kurwisana pakati peIsrael neHamas kukaramba kuchikura, richiti izvi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo yezvekudya pasi pose. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe. Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba yachikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.